vaTrump vakaendesa nyaya yavo kucourts of appeals kwavaichallenja mumadecisions akakaitwa kumamacourts ekuzasu vachitaura kuti ivo semutungamiri wenyika panguva yavari kunzi vakapomerwa mhosva vanga vasingafanirwi kuva vachitongwa sematongerwo avatiri kuona vachiitwa kumatare akasiyana-siyana. Saka dare recourts of appeals iri rabvumiranawo nemamwe macourts achitaura kuti nayo vaTrump vanokwanisa kuva vachitongwa nenyaya dzavo especially idzo dzokuti vaida kuincita vanhu kuti vapandukira hurumende vasingarecognize maresults emaelection. Saka izvi zvinoreva kuti pane zvino vaTrump vanofanira kumira nenyaya dzavo dzavari kupomerwa.
Saka kana takatarisa mberi uku chii choitika apa pamusoro penyaya iyi?
Iyi nyaya iyi vaTrump vachiri nemukana wokuti vakwanise kuti nyaya yavo inzwike neUS Supreme Court rinova iro ridare repamusorosoro. Iro dare iro rakataurawo kana takawirira nawo nedecision ndiyo iyo Courts of Appeals. Zvinoreva kuti vaTrump vanofanira kuva vachimira nemhosva dzavo. Asi dare iri reUS Supreme Court rakataura kuti aiwa vaTrump havafanira kuva vachimira nenyaya idzi. Zvinoreva kuti nyaya dzavo dzese dzavari kutongwa iko zvino dzinobva dzamiswa. Isu tinoziva kuti kuUS Supreme Court uko majaji akawanda aripo iko zvino majaji akaiswawo zvekare panguva yavaTrump. Saka vanhu vanofungidzira kuti kuda maybe yaikasvika ikoko kuvaTrump vanogova vane chance yokuti kuda maybe nyaya dzavo dzinogova dzichipera ikoko. But zvunhu zvatichangomirira kuti tione kuti nyaya iyi ichava ichienderere kuUS Supreme Court.
Kana ikaenda kuUS Supreme Court, Supreme Court ikabvumirana nedare iri ratonga nhasi, chii chinoitika ipapo?
Yakabvumirana nedare ratonga nhasi zvinoreva kuti vaTrump vakuchifanga kuve vachimira nenyaya dzavo dzavari kupomerwa iko zvino. Nokuti iko zvino matare akawanda ari kuti aiwa vaTrump zvakaitika muna January pavakawana pavakajingiwa pamaelections, zvinhu zvavarikuva kuvachimira nazvo vachianza to. Saka zvinoreva kuti nyaya dzavo dzese dziri kumatare edzimhosva vanofanira kumira nadzo. But chatiri kuona ndechekuti panga pane time frame yanga iripo yokuti nyaya dzavaTrump dzive dzichitongwa dzichipera before my elections are next year. Nokuramba kuchinonoka kuri kuitwa kutonga kwenyaya dzavo, tinoona kuti nyaya idzi dziri kuramba dzichingodrega dzichidrega. Saka projection iripo ndeyokuti zvinogona kuva zvisingazokwanisiki kuti nyaya dzavaTrump dzive dzichiva dzichipera before my elections are next year, zvinova zvichikanganisawo zvekare mamiriro avo ekupinda muma elections.
Saka dare reSupreme Court rine simba rokuramba zvatongwa nematare kumatunhu.
Bongo. Dare reSupreme Court ndo ringati idare rimwe rinogadzira mutemo muno muAmerica. Saka kana uri mutemo wobhozi, chiri kuitika ndechekuti pari kushandiswawo mutemo wagara uripo wakadzikwa urimo muconstitution uri kuinterpretwa uchinzi vaTrump vanofanira kumira nemhosva dzavo, nokuti vanopindawo mukategori yevanhu vanonzi vakapandukira hurumende nevachiinsaita kuti maresults asa vachirecognizwa. Saka interpretation iyoyo yeconstitution iyoyo ndiyo iri kushandiswa zvekare nematare ari kuona vaTrump vachinzi vanokwanisa kumira nenyaya idzi. Ende tinovimba kuti tozvashandisa zvekare US Appeals Court interpretation iyoyo. Saka nyaya iyi yakazoenda kuUS Supreme Court inokwanisa kuichiinterpretawo mutemo neimwe nzira yainoonawo kuti ndo zvinofanawo zvichireva bumbiro romutemo. Saka zvakainterpretwawo zvichinzi aiwa vaTrump havakwalifai kuva vari vevanhu vanonzi vanokwanisa kubatwa nemutemo uyu, then ndo watove mutemo uyo unonga watodzikwa neUS Supreme Court and vaTrump havafanira kuva vachitongwa nenyaya. But US Supreme Court yakawirira nawo neinterpretation iri kuita makotsi ari kuzasuko, zvinoreva kuti iwo ndo mutemo and vaTrump vanofanira kuva vachimirawo nenyaya dzavo dzavari kupomerwa.